Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemubvuro chikumi 28, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakashaya nechirwere checovid-19, vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti lockdown level 4. Boka reZimbabwe National Statistics Agency ZimStat rinoti mitengo yezvinhu yaramba ichikwira mumwedzi uno panguva yomihoro yevashandi isiri kuchinja. Masangano akazvimirira munyika oshoropodza bato reZANU-PF nekuvapomera kwaanoti rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 vakafa nechirwere checovid-19, zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru nemazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 1736. Kubva muvhuro svondo rapera kusvika nezuro kwakafa vanhu makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vakawanikwawo vaine chirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 nyika yose kubva zvatanga chirwere ichi munyika wasvika pazviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nevaviri kana kuti 46,442. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana masere ane gumi nevanomwe kana kuti 37,817. Hurumende yakadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kumatunhu anoti Kariba, Karoi nechinhoi mudunhu reMashonaland West nekwekwe kuMidlands, kuchitiwo nzvimbo dzinonzi dziri kunyanya kupararira chirwere ichi zvekuti dzinogona kudzikwa mitemo yakaoma yekuti vanhu vasafamba-famba, dzichiti Chinere nedoro kuMashonaland West, Bikita kumasvingo, Shamva mudunhu reMashonaland Central, Marondera kuMashonaland East nenkulumane emakandeni pamwe nemisha iri kumaodzanyemba kweulawayo. Kubva zvatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba munyika yose, vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 756,291 vabayiwa nhomba yekutanga. Vamwe zviuru mazana mashanu negumi nezvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi masere kana kuti 518,968 vabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekunge yabaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 pakupera kwegore rino. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa nezuro manheru vakazivisa kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti lockdown level 4 kwemazuva gumi nemana ari kutevera. VaRamaphosa vakati vatora matanho aya senzira yekuderedza kutekeshera kwedenda recovid-19. Asi danho iri rinonzi nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa richazviomesera zvakanyanya. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Matano aya anosanganisira kupfekwa kwemamaski nguva dzose, kuvharwa kwenzvimbo dzinotengesera pamwe nekunirwa doro, kurambidzwa kuungana kwevanhu pamwe nekusimbisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kubva nenguva dzesere manheru kusvika nenguva dzeina mangwanani ezuva rinotevera. South Africa ndeimwe yenyika dzepasi rose iri kutora matanho akadai mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chauraya vanhu vave kuda kusvika mumamirioni mana pasi rose. Danho reSouth Africa iri rakaita kuti dzimwe nyanzvi mune zvedzidzo pamwe nemhuri yeZimbabwe inogara nekushanda munyika iyi vayambire mhuri yeZimbabwe iri kumusha asi ichifunga zvekuenda kuzogara kana kuzotsvaga choruviri muSouth Africa kuti inyatsofungisisa nezvazvo sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kweCOVID-19. Izvo zvaita kuti makambani akawanda apfige mikova. VaAmos Moyo vanove nhengo yebato reMDC asi vachitaura vakazvimiririra vati South Africa pari zvino yangove nyika isina zvikuru zvainopa nekuda kwemamiriro aita zvino zvichikonzerwa nedenda iri.
Mararamiro South Africa akapera because of this COVID-19. Situation is very tense at the moment.
VaTrustinete nhengo ye Proudly 263 vanoti iye zvino mhuri yeZimbabwe iri munyika iyi yave kuzotambura zvinosiririsa nekuda kwekuomeswa kwemitemo unodzivirira COVID-19 uyu.
Mamiriro akaita nyaya pari zvino muSouth Africa is very tricky. Vanoda kuuya mapermits ari kuexpire muna December. No one knows kuti acharonyiwa here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAlois Nyamuranga vanoti vave kufunga zvekutombodzokera zvavo kumusha.
Pari zvino wakange waraskirwa nebasa kuti uchitsvaga rimwe basa zvino zvaoma tichina kugadzikana muno mutokogara takabatira hana maoko.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vatsigirawo mashoko aya vakati mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ngaitambe yakangwarira.
Kune avo vangange vari kuZimbabwe vari kufunga kuti aiwa mafuro anenge ari nani. Chokwadi chaicho ndechekuti pari zvino zvinhu zvakaoma.
South Africa nezvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Pavanhu ava kune vanosvika 180,000 vakawana magwaro anobvumidza kugara nekushanda munyika iyi anozivikanwa kuti maZimbabwe exemption permits. Asi magwaro aya achange asingachashandi kubva musi wa31 zvita gore rino, izvo zvave kushayisa veruzhinji mufaro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze kwenyika zvinonzi ndizvo zviri kupinza mari yekunze yakawanda muhupfumi hwenyika. Naizvozvo kana zvinhu zvaita manyama amire nerongo kudai munyika yeSouth Africa, zvinoreva kuti mhuri zhinji dziri muZimbabwe dzichatarisana nenguva yapari zvino nyika yeSouth Africa inoti yakabaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezuru kana kuti 2.7 million. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Vanoshandira muBotswana vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekuronga kunge yabaya vadzidzisi vose mukupera kwemwedzi wachikunguru gore rino. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Senzira yekudzivirira kuparara kwedenda rarura pasi rose iri, mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakati vadzidzisi vose vakafanira kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Izvi zvinotevera kukwira kwouwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muzvikoro nekuda kwekuungana kwevanhu vakawanda, uye zvinonzi nyika iyi yarasikirwa nevadzidzisi vangasvika 150 nekuda kwedenda iri. Vachigamuchira zviuru 200 nhomba yeSinovac yakatengwa nenyika iyi kuChina nhasi mangwanani, vaMasisi vati nyika yavo ichaita zvese zvainogona mukuchengetedza upenyu hwevadzidzisi.
Isunjima yedu taisakura taizunza nikutunga nomba jabai wa wazizisi. Chachimi kuda kuziwiri la upenyu we wazizisi pamwe nevana.
Amai Margaret Masango avo vanodzidzisa pachikoro chetabita primary school icho chiri muguta Francis Town muBotswana vanoti vanogamuchira urongwa uhu nemaoko maviri sezvo uchibvisa upenyu hwavo munjodzi.
Ndinoona ari mashoko akanaka nekuti isu tinosangana nevana vanobva kudzimba dzakasiyana siyana uye vachisangana nevanhu vakasiyana siyana. Saka machanzis aripo ekuti help yedu inenge iri parisi. Saka ndinoona zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa zvidzidzo zvemabhizinesi pachikoro cheButare Private School muguta reGaborone vaPascal Makamure vaudzwa Studio 7 parunare kuti urongwa uhu huchaderedza zvakanyanya uwandu hwevadzidzisi vari kubatwa nekuurayiwa necovid-19.
Social distance kana vana vakawanda chaizvo inoti netsei, inonetsa. Ndiri kuona kuti urongwa uhu hungatibatsira kunyanya isu varayiridzi, especially isu vanobva kunze. Tika vatinopiwa attention yokuti tibaiwe against COVID. Nenge tichipiwa safety yakatosimba.
Mazvikokota wedzidzo uye vari chipanga mazano pachikoro chakazvimirira cheSt Kizeto Secondary School vaThompson Murombedzi vanoti dai hurumende yakatanga nevarairidzi mukubaya nhumba yeCOVID-19.
Panonetsa manje kuti ndinyatsokunzwisisa kuti vachizobaya here. Ndio panonetsa pacho nekuti izvozvo zvakauya asi hapana tambonzwa kuti apazomboenda kukiyo kuti vandobayirwa. Tatogara tanonoka kudhara nekuti vazhinji vavatobatwa nacho chirwere chacho.
Nyanzvi munyadza utano hweruzhinji muzvare Christopher Ncube vanoti kuchengetedzwa kwomukaha pakati pemudzidzisi nemudzidzisi zvinodiwa mukurwisana nedenda iri kunonetsa vachiti kubayiwa kuvadzidzisi pamwe nevadzidzi nomba ndiko chete kungabatsira.
Kuchengetedzeka kwesocial distance pane vana wechikoro nanaticha kunonetsa nekuti sometimes unogona kusikira paine vana usinganyasi kunzwisisa. Saka panoda kana ticha echisedenza nabadhuze nawo. Saka zvakadaro zvinotoda kuti maticha nevana wavaccinate.
Botswana ine vanhu zviuru makumi manomwe nemakumi manomwe nemumwe chete vakabatwa necovid-19, kwotiwo chiuru chimwe chete chine makumi mapfumbamwe nevashanu vaurayiwa nedenda iri uye vana mazvikokota vezveutano vanoti uwandu uhu hungangowedzera. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Boka reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mumwedzi uno panguva iyo mihoro yevazhinji isiri kushanduka. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumwe mushandi wekuZimstat amaitafadzwa Bandama vati mwedzi uno wachikumi mitengo yezvinhu yakakwira zvichienzaniswa nemitengo yaiveko mumwedzi wachivabvu.
Yanga iri pa3.9% muna June, 2.5% muna May. Mwedzi wapfuura kusvika mwedzi uno mitengo yanga ichikwira pamwedzi.
Zimstat inotiwo vachitarisa kukwira kwemutengo uku zvinhu zviri kunyanya kukwira zvakanyanya mudunhu reMashonal and Central, uko mitengo mumwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kuchitevererwa neHarare, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana kuchizouya Mashonal and East, uko mitengo yakakwira nezvikamu zvina kubva muzana. Dunhu reMatabele South ndiro risina kunyanya kukwira mitengo. Magwaro abudiswa neZimstat anoratidzawo kuti mumwedzi wachivabvu Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda zvichienzaniswa nezvainotengesera dzimwe nyika. Amai Bandama vati nyika yeSouth Africa ndiyo inonyanyodyidzana neZimbabwe zvakanyanya, uye pamwedzi uyu Zimbabwe yakatenga zvinhu kuSouth Africa zvinosvika zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana, asi Zimbabwe yakakwanisa kutengesera South Africa zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana.
Kwatinotengawo zvigadzirwa South Africa iine 45%, Singapore 15.7%, China 9.2%, India 7%. 1.1%.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vati vanoona sekuti mutemo westatutory instrument ndiwo wakakonzera kukwira kwemutengo yezvinhu uku. Vakuchera vatiwo kusamira zvakanaka kweupfumi munyika ndiko kunoita kuti zvinhu zvakawanda zvitengwe kubva kunze kwenyika sezvo kutenga muno zvinenge zvichidhura.
Chanyanya kukwidza inflation zvinhu zvakafanana ne SI 127, nekuti mutemo we SI 127 wakauya mabhizimusi asingautarisire zvinova zvakakonzera kukwira kwemutengo chekutanga mumaus dollars uye kukwira kwemutengo yezvinhu zvinoshandiswa nevanhuwo zvavo. Pozoitawo kuti nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwedu, zvigadzirwa zvedu zvinoti dhurei kugadzira, zvoreva kuti isusu takushandisa mari yakawanda ichibuda kunze kunotenga zvinhu zvitingadai tichikwanisa kugadzira tega muno.
Mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vatiwo vanoshungurudzika zvakanyanya kana mitengo ichiramba ichikwira mihoro yevashandi isingakwiri.
Tiri kunyunyuta sevashandi mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, asi hurumende ichiti zvinhu zviri kunaka. Mari inotambira vashandi haisi kuchinja, iri kuramba ichitoderera nokuti iri kudyiwa neinflation, yodyiwazve nekuchinja kuri kuita mitengo yemari yemuno nemari yekunze.
Magwaro eZimstat anoratidza kuti zvinhu zviri kunyanyotengwa kunze neZimbabwe zvinosanganisira chibage, korosi, mafotireza, mishonga, zvese yevanhu nemhuka, dzimotikari nezvimwewo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana, amai Sekai Nzenza, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano akazvimirira munyika ari kutsoropodza bato reZANU-PF nekavapomera kwarinonzi rakaita mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika richiti mazhinji emasangano aya achamiswa kushanda munyika. Masangano aya anoti idzi inzira dzebato rinotonga iri dzekuda kumbonyikidza kodzero dzavo uye kuavharira kuti asaite basa ravo rekuvaziso revanhu nekurwira kodzero dzeveruzhinji. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Svondo rapera, vakafanira kubata chigaro chemurongi wemusangano weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakayambira vemasangano akazvimirira vakati ari kuita zvematongero enyika nechinanga chekuda kupidigura hurumende kuti ari kuzvigokera moto muziso. Asi vemasangano aya vanoti bato riri kutonga iri riri kuvanyepera uye rinoda kuvabvisa kushandira munyika kuitira kuti vasataure nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nezvehori zvavanoti zviri kuitika muhurumende. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano weCommunity Tolerance and Reconciliation Development vazivana emuzorodzi vanoti musangano unotonga pamwe nehurumende uri kuvapomera mhosva yenhema senzira yekuda kuvhara masangano anoridza pembe kana kwaita huori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yecorruption, nyaya yekutyorwa kwekodzero dzavanhu ndidzo dzimwe dzenyaya dzinenge dzichitaurwa nemasangano akazvimiririra. Ndokusaka hurumende yoda kuita kakitsina gonzo nemasangano akazvimiririra aya.
Mamwe masangano anoti ari kuita basa rekubatsira hurumende munyaya dzebudiriro sezvo achiuya nezvikwanisiro zvinobetsera hurumende painonetseka. Mutauriri wemubatanidzo wemasangano akazvimiririra reclassic coalition in Zimbabwe vamavhela Sikumaro vasvoropodza vachinamasa nebato ravo vachiti vari kuvapomera mhosva nekuti sarudzo dzaswedera munyika nekudaro havadi kupfumurwa pavanenge vaita zvakaipa.
Panyaya dzine chekuita nesarudzo isu hatinei nekuti ahwina ndiani. Chatinoda bedzi ndechekuti sarudzo dziitwe mune zvakanaka. Saka vachinamasa ngavaregera havo kuvhunduka chatikwatara.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vakatsigira vachinamasa vachiti vemasangano akazvimirira oga vari kufambisa nhema nemanyepo vachishoropodza hurumende uye vane chinangwa chekubvisa hurumende pachigaro nekudaro vari kuita zvematongerwo enyika uye vachasangana nezvavari kutsvaka.
Vanonyepa vachiti ndevemasangano akazvimirira oga ava vanozikanwa havachakwanisi kuramba vachivanda kuseri kwechigumwe vachizviti masangano akazvimirira oga, ivo vachiwanikwa vari pamberi kumhanyisa nyaya dzamatongerwo enyika zvichienderana nedonzo reMDC kana kuti rana chamisa namamwe maopposition. Hazvirevi kuti musangano weZANU-PF una madutu. Vangatadza kuona kuti ava vanozvitinde vemasangano akamirira oga havasi kuita basa ravakaregista kuti vachange vachiita nehurumende, asi kuti vakuita zviri kunze kwomutemo.
Izvi zvatsinirwawo neumwe anoongorora nezvematongerwo enyika akarerekera kuZANU-PF, vachausi Munganasa, vati bato reZANU-PF riri kutaura zvechokwadi nekuti pane masangano akazvimirira oga ari kuita nezvematongerwo enyika nechinangwa chekuda kupidigura hurumende nekuda vanofanira kuvhariswa nekuti vakutyora mutemo wenyika.
MaNGO haafani kushandiswa nedzimwe nyika kuti aite yatinotiwo regime change agenda. Opposition inoramba ichichema-chema kuti takarigwa election, asi kupindirwa kuita maNGO kuriga.
Asi sachigara wesangano rinomirira masangano akazvimirira munyika, National Association of Non-Governmental Organization, muzvare Ronika Mumbire, vati vachazama kuonesana nebato rinotonga iri pamwe nehurumende kuitira kuti vapedze kufungirana, sezvo vachishanda nehurumende munyaya dzebudiriro pasina kupindira mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kuzivisa vanotiona nemamwe maonero kuti takasununguka kunge tichigara pamwe chete tichionesana. Tinoshanda zvakasimba tichibatsirana nehurumende, asi hatikanganiwo kuti tine basa guru rakakosha rokuisa ziso mubasa rinoitwa nehurumende.
Mashoko akayambirwa emasangano akazvimirira aya akasvitsawo kunhepfenyuro yeStudio 7 navatinamasa vachiipomera mhosva imwe cheteyo. Asi Studio 7 yakaramba izvi ichiti inoita basa rayo isina kwayakarerekera. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakabudawo pachena vachiti zvakataurwa navatinamasa hazvisi kubva kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu muIvory Coast zvakatambira nezuro vaimbo vemutungamiri wenyika Valorant Gabo, apo vakadzoka kumusha kwavo kumama. VaGabo vakadzoka munyika musi wachikumi 18 zvichitevera kuchenurwa kwavakaitwa nedare reInternational Criminal Court pamhosva dzekutyora kodzero dzevanhu dzavaipomerwa. Mauto yeAmerica akarwisa nemuchadenga nesvondo nzvimbo dzaakati dzaishandiswa nezvikwata zvinopfurikidza mwero zvichitsigirwa neIran pedyo nemuganhu uri pakati peIraq neSyria. Iran yayambira America nhasi kuti iri kukanganisa kuchengetedzeka kwedunhu reMiddle East. Kuenderera mberi kwedenda reCovid-19 munyika kwapinza vanorarama neusope munguva yakaoma, sezvo zviri kuvashayisa chekudya pamwe nemafuta avanozora senzira yekudzivirira gomarara reganda rinova ndiro denda rinonyanya kuvhiringidza utano hwavo. Studio 7 yataura nevakawanda vane dambudziko iri, avo vatiwo havana mufaro munzvimbo dzavanogara sezvo vachisarurwa kana kutsvinyirwa nevanhu vavanogara navo kana vavakidzani vavo. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Gertrude Alumendo avo vanogara kudziva rasekwa extension vati vakatizwa nemurume wavo mugore 2014 nekuti haana kutambira zvakanaka kuzvarwa kwevana vavo vaviri avo vanorarama neusope uye vanofanirwa kugara vakazorwa mafuta anochengetedza ganda ravo. Amai Alumendo vaendera mberi vachiti vapererwa kuti voita sei nekuti hapana chavari kukwanisa kutengesa kubva gore rakapera apo nyika akavharwa kuburikidza nechirwere cheCovid-19 uye nerumwe rutivi vachioneswawo nhamo nevaridzi veimba yavanoroja.
Raramisa vana vangu nemaricho nekutengesa musika. Lockdown vapa yakatanga ndoita zvokudeedziwawo kuti apo napapo ndopiwawo twanoenda piwawo kana chikafu kuti baba wavo vakaenda 2014 pekugara zvekare panondinetsa ndombodzingwa ndienda shava mari dzerenji asi ndienda nhingangira vanhu vachiti hatidi kugara nevana vane albinism.
Mukuru wesangano reGlobal Aid Missions amai Esther Chasi avo vane vana vaviri vanorarama neusope vatsinhira rwataurwa naamai Arumendo vachiti mudzimai uyu anorarama nemaricho pamwe nekuwa chambatya dzevanhu kudziva rasekwa kwavanogara. Amai chasi vaendera mberi vachiti ichokwadi kuti mafuta esunscreen lotion haasi kuwanika sezvaimboitika zvichikonzerwa nekuvharwa kwenyika kuburikidza nedenda recovid-19.
Panyaya yamai Arumendo vari kudziva rasekwa ichokwadi chavari kutaura nyaya yemasunscreen lotions toimporta kubva kunze.
Asi vaStephen Nyamapfeka bandera vekuHeathcliff avo vane vana vana vanorarama
neusope
vati vakasarudza kumira nemudzimai wavo pakuchengeta vana vavo zvekuti havambozviisa mupfungwa kuti vana ava ndozvavari. Asi vati kunyange hazvo vachimboedza kuriritira mhuri yavo nepose pavanokwanisa, vasvika pakuomerwa nokuti mari yokuti vana vawane zvese zvinodiwa zuva nezuva pamwe nekuzvikoro kwavo haisi kubatika nekuda kwedenda recovid-19 iro ravhiringidza zvinhu zvakawanda. Vabandera vati vakamboitawo hama neshamwari vakamboedza kuvafurira kuramba mudzimai nekuda kwevana vavo, asi vakatsidza kumira naye vachiti vakanzwisisa kuti dambudziko iri harisi remubereki mumwe chete asi kuti nderavo vari vaviri.
Vana baba vazhinji kana achinge aita mwana albinism anosiya mudzimai otiza mudzimai akarwara mwana ndonowacha kana kutotakura vana.
Muzvare Gamuchirai Uzande avo vanoshanda nesangano reAlive Albinism Initiative vati mishonga kana mafuta zvinobatsira vanorarama neusope zviri kushomeka kana kutoshayika zvachose nekuti nyika nemasangano vari mhiri kwemakungwa vanombovabatsira vari kurwisanawo nedenda recovid-19. Vaendera mberi vachiti nekuda kwecovid-19 sangano ravo gore rino harina kukwanisa kupembera zuva rekucherechedza vanorarama neusope sezvo mitemo yecovid-19 isingabvumidzi kuungana kwevanhu vakawanda.
Kusangana nemachallenges ekuti futa yedu yekuzora hatikukwanisa kuti timawane zvinhu zvese zvakangovharirwa. Dzimwe nyika dziri palockdown ndokwaunowana madonors anotitumirawo iwo mafuta ekutiwane kuti tichibatsirikana.
Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vati hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vanorarama neusope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana navo. Dr. Matara vati rubatsirwo ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano asiri ehurumende haasi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga inodiwa nevarapwa ava nokuti anongowana mishoma. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsigira vachiti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanorarama nehusope. Vaendera mberi vachiti bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga iyi, asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti pane zviri kuitwa nebazi ravo zvekutsigira masangano akazvimirira kuti akwanise kutenga mishonga iyi kubva kunze kuitira kuti vanhu vanorarama neusope vabatsirike. Tsvakurudzo yakaitwa nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund mugore ra2015 inoratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Kiri Mdzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm manheru tiri kutarisa nezvekupararira zvakanyanya kwoita denda recovid-19 pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kuedza kumisa kupararira uku. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanogumi nemumwe vakashaya nechirwere checovid-19, vamwe mazana mana nemakumi maviri nevana kana kuti 424 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakazivisa nezuro manheru kuti kutanga nhasi nyika yavo yapinda muchikamu chechina chekudzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti lockdown level 4. Boka reZimstat rinoti mitengo yezvinhu yakaramba ichikwira mwedzi uno panguva yemihoro yevakawanda isiri kushanduka. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba la mask, kuyadingakala ukuthi siye vaccinate, kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi COVID ikhona njalo iyingozi kakhulu.
Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapolisa logatsha lwezempila kahle nge-COVID-19 lockdown yakwaBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi.
O and A level candidates who are in formal school do not need ID cards either to register or to write their examination.
Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imihloliso. Abenhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basola ibandla lezanu PF ngombiko walo wokwethusela ukuba zizavalwa lezinhlanganiso zisetheswa icala lokusebenza namanye amazwe angentshonalanga. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umbiko ukuthi idolobho lakwaBulawayo alifakelwanga imigoqo ye-lockdown, uzulu waleli dolobho ubikwa esephila njengensukwini kungakhathalekile lokuthi inani lababanjwa i-coronavirus kuleli dolobho lelizweni jikelele liyaliqansa. Umsekeli kamphathintambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro wazise ngomgqibelo ukuthi idolobho lakwaBulawayo aletheswa ngamigoqo emitsha njengalokhu obekukhulunywe isikhulumeli samapholisa kwaBulawayo u-Inspector Bednikho Ncube ngeviki edluleyo. Uncube ubethe indawo eziqanjiweyo abantu babengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamahola aphakathi kuka-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni. Amabhizimusi ayesezavulwa ekuseni ngehola lika-8 ekuseni evalwe ngehola lika-3 ntambama. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ephathisa uzulu ngokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
Thina bese sizwe ukuthi lumbi kadulethwe ngamapholisa ukuthi kumele abantu bahlale ezindlini njalo kule curfew ezayenza ukuthi izitolo zivale masinya njalo kungafunyeli ukuthi abantu bahamba-hambe nxa sokuntambama. Kodwa into esesizwile ivelela ku-Ministry of Health ikuba hayi akunjalo, loba kukhona i-lockdown ilizwe lonke kodwa iBulawayo ayisozibeleyayo into esiyenza yele ukuthi lokhu sokulethe ukudidana kwengqondo ukuthi kade kuyikho yikuphi njalo nxa sinanzelela ukuthi khona izolo amapholisa US wabona edolobheni evala izitolo esithi abantu bayengkhaya kuyaletha ukuthi abantu bengabi leqiniso ukuthi kade manje okuliqiniso yikuphi njalo lokhu kungayeletha ukuthi kube lokuthi abantu bebele kuyekethisa ukuqinisa imilayo efunakalayo ukuthi umuntu atshonele mask babe khatshana khatshana abantu nxa behlangana njalo sigeza izandla kutsho ukuthi kuyalulaza ke lokhu ngenxa yokuthi abantu bagcina bebona ngani kutsho ukuthi udubo lolu solwedlule
manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathintambo wezempilakahle abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa
into thina esikhathazayo ukuthi kumele ukuthi sicizelele ukuthi udubo lokuba le-COVID lokhu lukhona njalo ke luyingozi emuntwini wonke ngoba sinazelela even namhla bekugcwele abantwana besikolo okuthiwana bezothatha izithupha zokubhala anzake mbona abantwana abaneyngaleyani indlela okokuthi babethelelana vele umkhuhlane ngakho lapha sithi i-COVID ikhona ngapha sibuthanisa abantu ngakho mbona ngani siletha imbiko eyenza ukuthi ididanise ingqondo zabantu njalo ke yenza ukuthi abantu bengakuthathi kube into esindayo njalo kube into okumele inanzelele ukuthi i-COVID iyingozi emuntwini wonke ngakho thina into esikhuthaza abantu ukuthi bantu bakithi asinanzeleleni ukuthi kuyadingakala ukuba la mask kuyadingakala ukuthi siye vaccinator kuyadingakala ukuthi sibe kwazi ukuthi i-COVID ikhona njalo iyingozi kakhulu
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngokulwisana nokumemetheka kwegciwane le-coronavirus e-Christian Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, uhulumende uthi kulomuthi wamajekiseni e-COVID-19 awohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China ngomgqibelo. Akukhulunywanga ukuthi maningi okunganani. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube obesegcekeni lendizamtshina eHarare ukwamukela amajekiseni la uthi ilizwe lilesikhwama semali sokuthenga imithi le eyeneleyo. Ngakwelinye icele inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lokhu liphezulu. Kumanani ayethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 abanengi kungabe Harare kobulawayo kuloyedwa lamanye amadolobho. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 424 ababanjwe igciwane le-coronavirus iningi labo abedlula ikhulu 195 bengabesigaba seMashonaland West esiyiso esiqhubeka silenani elikhulu kwedlula zonke izigaba zelizwe. Lolu gatsha luthi kumanani la abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala bafike phose inkulungwane 8961 okulinani eliphansi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-COVID-19 kuzabaphilisa nzima beselizweni lelo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsakazo we-South African Broadcasting Corporation ubika ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa izolo kusihlwa wethule umbiko othi ilizwe seliqinise iziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown okuzakwenza ukuba kuvalwe izindlu zokudlela, ama-restaurants lezinye indawo okugcwala khona abantu. Uhulumende kaRamaphosa uthi uzama ukuvimba ukumemetheka komkhakha wegciwane le-COVID-19 olakho ukubulala abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwase-South Africa bathi lokhu kubenza behluleke ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate ngomunye wababhekane lohlupho lokuphanda impilo.
Ilizwe besithembele kulo ele-South Africa selivalwe mba, sokunzima kakhulu ke ukuthi sizaphila kanjani. Especially thina esingalamaphepha kubuhlungu kakhulu ngoba i-lockdown le inzima kakhulu ngoba imisebenzi besisebenza kiyo yile ukuthiwa no work no pay. So kunzima kakhulu kuze kube ngcono laba balama permit bayakwazi ukuthi ba registerwe bayathola okuncane ke thina manje kunzima kakhulu kuchukuthi manje sesiyaphila ngisikelela ngendlela ngakhona la ama lockdown abedlulile bekangcono bese kwazi ukuphila.
Umathe uthi sebekhangelele ukuthi bazathola uncedo kulabo abanika abantu ukudla.
Ukuphelephela umnyaka olezinyanga ihlaselele ligcikwane leli okuyikho ukuthi abasakungebe sakhona ukuthi bephinde bebuye futhi besisize phela kuyaphela lapho lalabo lapho lapho bathatha khona.
Usanokhoza ngomunye wabathi aluqedakali uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Yebo simuvele ku level 4 izolo kodwa nje kusafana nje. Mehluwe kuvala kotshwala nje kuphela idibo obungekho but okunenge ngibona nje kuyafana nje. Akula mehluwe. Asazi njalo noma lockdown leza sisebenzela sikwazi ukuthi siphile ngcono noma kuzahlala sokunje asazi sesiyabona khona sesiyathembela kuNkulunkulu ukuthi la imaye khona kuzasindisa impilo zabantu.
Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Australia bathi babhekana nesimo esifanayo njengoba sokuvalwa lopho abanengi ngenxa yomemetheka komgaga weDelta lomunye owaqhamuka kwele India obulala abantu abanengi. Umnumzana Mandla Moyo ohlala eSydney uthi kuyethusa okwenzakala elizweni leli.
Kusukela emavikini amabili adlulileyo sibone ama cases awe COVID-19 ngapha abasolela ukuthi strain se Delta le Indian variant sikhuphuka okwakathesi ke ama state amabili iNew South Wales ngapha eSydney lase Northern Territory eDarwin sebeqalisile ke i-lockdown.
Umoyo uthi balakho ukuhlupheka ngenxa yokuvalwa kwamadolobho amaningi.
Ngikhuluma nje izitolo eziningi zivaliwe azisebenzi ikakhulu ngapha ke eNew South Wales okugoqela ke amathawuni anjengeSydney lamanye aseduzane zonke izinto ke zivaliwe.
Ukuvalwa ngci kwele South Africa lakwele Australia kukhangelwe ukuba kuzavikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abafika phose izigidi ezine 3.9 million emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland.
Abafundi abakhangelelwe ukubhala imihloliso yokuphutsha izinga le-O level bathi inkinga abadibana lazo ukubhalisela ukuthola isithupha kuzabadalela indubo lapho sebedinga ukubhala limhloliso. Ukubhalisela ukuloba imihloliso kukhangelelwe ukumiswa mhla ziku-9 Ntulikazi. Uhulumende uthi ayisibo bonke abamele bebe lezithupha ukuze balobe imihloliso. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali kanye labantwana baveze ukukhathazeka ngokungazwisiseki kohlelo lokuthi babhalise ukuthola izithupha ama national ID. Sona isikhathi sokuthi babhalisele ukuloba imihloliso sesizavalwa kusikhatshana esilandelayo. Omunye wababhala imihloliso uNomsa Sithole uthi kunzima ukuthi babhalise ezikolo ngoba iID yafuneka phambili.
Njengama private candidates kuba lohlupho ukuthi sibhale ngoba sesaba ukuthi njengoba singena ama-ID kusuka kube the problem lapho esaba sifuna ukuyabhalela khona ngoba lawa ama-ID they are part of ama-requirements.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabazali, uthi okuqakathekileyo ukuthi umuntu aziwe abantu babhale ngencwadi zokuzalwa.
Indaba yama-ID leyi kuphonga ukuthwalisana nzima. Kanti nxa umuntu evelele ebirth okunzima kuyini, anti uyangeniswa abhale kuphela. Kanti okuqakathekileyo ukuthi umuntu ayaziwe ukuthi ungubani. Nxa ele birth mbona ngani yikho okuqakathekileyo bevunyelwe bebhale abantwana.
Umnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngokuqakatheka kokuthi izifundi zibe lesithupha.
Indaba yama-ID ibalulekile ekutheni abantwana benelise ukuzozibhalela bona kungabi lomuntu obabhalelayo. Kodwa-ke masikhangele isimo esiyiso elizweni kathesi, i-registry iyehluleka ukunikeza abantu sibala nje yonke imininingwane edingakalayo, ama-birth certificate, ama-ID, ama-passport. Okwenzakeleyo lokhu emalangeni i-corona usungayithola abantwana sebesuke beyithabhulelene ngoba bebebuthaniswe besesabeka. Abanye batshone ngendlala, abanye basebenzisa izimali eziningi. Konke lokhuyana kubuyela ekuncindezeleni abantu.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi izithupha zidingakala kuphela kulabo ababhala bengasafundi.
And A level candidates who are in formal school do not need ID cards.
Abanova imihloliso ye O level le A level bengabafundi ezikolo akudingeki ukuthi babe lezithupha ukuze babhale imihloliso. Izithupha zifunakala kulaba abaloba imihloliso bengekho ezikolo ngoba sifuna ukuba lesiqiniseko sokuthi umuntu oloba imihloliso lo wabhalisayo ukuloba imihloliso ngumuntu oyedwa. Esikolo kulesiqiniseko sokuba ababalisi bethu bayabazi abafundi.
National identification cards.
Kuviki ephelileyo umsekeli ka Registrar General umnumzana Ben Mpala wethula umbiko esazisa ukuthi ugatsha lolu belulohlupho lokuswelakala kwamaphepha ezithupha kodwa ke yasekhona kungakho bezavula ngempela viki ukuze abaloba imihloliso ye O level le A level benelise ukuthatha izithupha ngoba zidingeka uma umuntu ebhalisa ukuloba imihloliso. Laloba ugatsha lolu lwazisa uZulu ukuthi luzavula lokhu kwamiswa ngomele uRegistrar General umnumzana Henry Machiri otshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi bamise ukuvula ngempela viki ngemva kokunanzelela ukuthi inani labantu abafuna izithupha linengi kakhulu lilakho ukwengezelela amathuba okumemethekisa iCOVID-19. Wengeze ethi ugatsha lwezemfundo olwe Ministry of Primary and Secondary Education alusoze lwavimba labo abangakatholi izithupha ukuthi babhale imihloliso. Kobulawayo kule ngcosana yabantu abenelise ukuthola amaphepha ngomgqibelo ekuseni uhlelo lungakamiswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuqhansa kwenani lasebefunyanwa bele gciwane le coronavirus elizweni ngalezi nsuku. Sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi lwabebutho kwelemelika luqhube uhlelo lokuhlasela indawo ezinakanelwa ukubana zinkamba zabalwa becatsha abasekelwa ngele Iran emngceleni wele Iraq lele Syria. Izolo ele Iran lethule umbiko ngomvulo lixwayisa ukubana lesi senzo semelika siphambanisa isimo sezomvikela emhlobulweni wase Middle East. Iziphatha amandla zombuso wezabelo esigabeni seFlorida zibike izolo ukubana kulabantu abathoba mune munye ababhubhe engozini yokudilika owesakhiwo sezindlu ezelekeneyo edolobheni leSurfside ngolwesine. Abantu abalikhulu lengxenye 150 lokhu bengaziwa kubana bangaphi besadingwa phansi kwenqobanqoba yokudilika kwemiduli yalesi sakhiwo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uhlangene loPope Francis, umkhokeli wenkonzo yeRoma esikolweni sakhe eseVatican City lamhlanje ngomvulo kunkulumo ebezingavunyelwa intatheli zindaba. UBlinken isiphathamandla saphezulu sikahulumende kamongameli Joe Biden esithe sahlangana lomkhokheli wamakatolike. Lokhe uBiden wathwathayo intambo zombuso ekuqaleni kwalo nyaka ngozibandlela.
Kwezempilakahle, ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abesifazane ukunakekela impilakahle yabo ngesikhathi bezithwele ukuze bazivikele kungozi yokwehlelwa yisimo se-obstetric fistula. Lesi simo sichiya abaningi bephila nzima nxa bengasahlinzwanga ukusilungisisa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isimo ese obstetric fistula sibangelwa yikulimala kuka mama lapho ekhululeka kungenxa yokuthi indlela yakhe iyabe incane njalo ekhululeke ngelancedo lwabezempila kahle. Udokotela Anthony Mthombeni ophathisa omama abalelisi simo uthi ukulimala kwabomama ngale indlela kuvamile emazweni awezwekazi le-Afrika kodwa eZimbabwe sebebona sokusiba nganeno.
Endaba yokuthi sekula makliniki abantu abaningi bagcina be-operator masisomama bebelele.
Unkosazana Florence Mutaki wenhlanganiso emele amalungelo amantombazana eShamare Mwanasikana uthi ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19 ese-lockdown babone ukuqansa kwenani lamantombazana azithweleyo bebancane kakhulu, amanyawo eleminyaka engaba lichumi kumbe phansi kwelichumi lanhlanu, okubachiya besengozini ukuba bengangena kalula kungozi yokulimala lapho bebeletha.
That is teenage girls, adolescent girls, and sadly they're not biologically strong enough or mature enough.
Bayabe bengakalungi ukuba bangathwala isisu baphinde bayozala kalula kungela kinga.
Uthi ngoba loba sokungcono umumo okhona awukafiki kubanga abalifisayo ngoba iningi lamantombazana nje engenelisi ukufinyelela usizo lwezempila kahle njalo amaningi awo evela emulini eziswelayo. Udokotela Mthombeni uthi abantu bengazihluphi kabananzelele ukuthi lolu dubo luyelapheka.
Kuyelapheka ngoba kuyathungwa into lezi.
Uthi abantu kabafundisane bazi ukuba ifistula ingavikelwa ukuba ingabi khona kulokumelela ukwelatshwa sebelayo.
Yana iclinic masinya ofista labana bayakwazi ukuthi lo isikhathi sangkhona ukuthi kuyisele ukuthileta baye ngabi bayibona ngudokotela ahla-operator masinya uyakhonelanga azama ukubeleza eyedwa ngkhaya. Akusancedi lokuthi kuthiwa umuntu uwehlelelwa 1 day, 2 days, 3 days.
Udubo olwe-obstetric fistula luhlasela omama abedlula izigidi ezimbili ikakhulu emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa lowe-South Asia, Latin America lasezihlengeni ze-Caribbean abaphila laso. Inkanti-ke sihlasela abafika kungxenye yesigidi 500,000 ababanjwa belaso ngomnyaka ikakhulu emazweni angelanhlelo zezempilakahle esiqinileyo. Omama ababe sebele obstetric fistula bathi babhekana lodubo lokuthi bayabe belephunga elisuka ke libayangise emphakathini okubenza behlale bengakhululekanga ukuhlangana labanye emihlanganweni ezikolo ecaweni emsebenzini lakwezinye indawo ababe ngena kizo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Abe inhlanganiso ezizimeleyo elizweni iningi lazo kungezilwela ilungelo loluntu basole kakhulu ibandla lezanu PF ngemva kombiko owethulwe ileli bandla lisethusela ukuba lezi nhlanganiso zizavalwa ngoba zisetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Lezi nhlanganiso zithi leli ngelinye lamaqhinga awezanu PF wokuphazamisa umsebenzi wazo lokuncindezela uZulu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo ophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa uxwayise inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zishiyane lokuphatheka kwezombusazwe ngoba lokhu kuveza ukuba sebefuna ukugenqula uhulumende. Kodwa benhlanganiso lezi bathi ibandla elibusayo libaqambela amanga njalo lifuna ukubavimba ukusebenza elizweni ukuze liqhubeke lisenza inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu. Umholi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development umnumzana Claris Maduku ngomunye wabasola umbiko weZANU-PF law.
They've always been said by especially those who are running the government in Zimbabwe. Mugabe used to say
amazi la ahlala ethiwo yilabo abakuhulumende umgabe wayekutsho labo ababethanda umgabe bathona besola amazwi abelungu ibandla leZANU-PF kalifuni kutshelwa iqiniso, bafuna uhlala besenza izinto ezingekho emthethweni.
Ezinye
zalezinhlanganiso zithi umsebenzi wentuthuko elizweni ngoba zisipha usizo ebantwini lamacebo ombuso wentando kaZulu kuhulumende nxa ethe wacela imibono yazo. Omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Blessing Chidoni uthi kulusizi ukuthi lumbiko uphuma ngesikhathi sokulungiselela ukhetho oluzayo.
Ama-comments lawa akhulunywa honorable Chinamasa ngama-comments that are very dubious and biased. Lama ukuthi threaten ama-NGOs ukuthi engayenzi umsebenzi wawo ngendlela akumele ukuthi awayenzi ngayo.
Kodwa umsekeli wabatsha ubona ngezemsebenzi kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi njengebandla sebananzelele ukuthi lezi nhlanganiso zivame ukusebenzelana labamandla aphikisayo.
Hayi, ngivumelana naye umnumzana uChanamasa sibili ngoba sesinanzelele ukuthi ama-NGOs amaningi asehambe khankasa khankasela laba abaphikisana nohulumende. Wabo umsebenzi vele aso ukungenela kwezepolitiki ngokuncedisa umphakathi pheceleze ama-communities. Kodwa lokho bona sebekwenza uthole sebehamba betshela abantu ukuthi bevotelele iphi ibandla bengavoteleli liphi, hayi ayisikho phela abakulandileyo.
Enye incitha ecuba ngezombusazwe umnumzana Decent Bhajila uthi kumele amacele omabili adinge indlela zokusebenzelana ngoba kungayisizo zonke inhlanganiso ezisebenza kuhlangothi lwezombusazwe.
Ukwethuselwa kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimele zodwa ngaphandle kwahulumende kuyinto embi kakhulu. Kungoba lezi nhlanganiso kukhona okuthile ezikwenzela umphakathi okuyinzuzo emphakathini, kungabe kufundiswa kwabantu mayelana ngamalungelo abo. Ezinye njalo inhlanganiso ziyancedisa ngendubo zabantu ukuthi badibane le ndubo zabo okuhlangana mhlawumbe into okungafana lokudla okugqokwayo lezinye impahla ikakhulu ezamalungelo abantu abangomama.
Embikweni munye uChinamasa uphinde wasola umsakazo weStudio 7 esithi lawo ulecala lifanayo kodwa abomsakazo weVoice of America oqondisa umsebenzi oweStudio 7 bethule umbiko othi bona njengomsakazo osakaza ngendima eziningi emazweni amaningi omhlaba aleziqondiso ezicacileyo zokwethula kwezindaba ezimqotho njalo ezingayameli icele. Umphathi ntambo wezokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uthe ebuza wathi owakhulunywa nguChinamasa asiwo mbono kahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imbono etshiyeneyo ngeqembu lama-Warriors eliza kuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi iqembu lama-Warriors liqale namhla amalungiselelo alo kuyaphatheka kumncintiswano walo nyaka weCOSAFA Cup.
Iqembu lama-Warriors lelo elizamelela iCOSAFA selikhethiwe lingena kukhempu namuhla ukuze balungiselele ukuba bayedlala ePort Elizabeth eSouth Africa. Abafana bazalungiselela ukuze kuyefika mhlaka 4 sesisukuma mhlaka 5 Ntulikazi siqonde khona ngale ePort Elizabeth. Sibafisela inhlanhla abafana bakithi, silethemba ukuthi bazanqoba.
Iqembu leZimbabwe yile seliphakamise inkezo yeCOSAFA kaningi kumbali yalomncintiswano njalo ocubungula ezemidlalo eWashington Sibanda uthi lokhu kungaba yiyo imbangela yokuba abaqeqeshi baleli qembu babize abadlali abavele belodumo.
Abaningi bakhona bekuzaba kuhle ngangabadlali abadlala ke kulona leli lakithi sibabiza sithi ngama-local best players. Sabiza ke labanye singathi ngama-fringe players abangatholi ithuba nxa sokudlala le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers. Ngoba ke imncintiswano le njengabo COSAFA yiyo ke okufanele siyisebenzise kakhulu ekuboneni ukubana laba abadlali abadlala ekhaya lalaba abangatholi amathuba bame ngapi njalo bayakwanisa yini ukubana ke labo baqoqode nxa sokufunakala ke ukubana ke sidlalo le eminye imncintiswano emikhulu enjengama-World Cup qualifiers.
Ikhasi leqembu leChicken Inn kuTwitter liqale inkulumo ngxoxo ngokufisela inhlanhla abakhethiwe ukuqembu lesizwe njalo abaningi ababeke imbono yabo bebekhonona ngendlela yokukhethwa ngayo ngoba kungani abadlali abadlala kuhle kumncintiswano wechibuku Super Cup benganakwa kodwa kukhethwa abadlali abadlala kwamanye amazwe abangadlaliwe kumaqembu abo. Umncintiswano walonyaka weCOSAFA ukhangelelwe ukuqala mhlazi isithupha kunyaka kaNtulikazi usiyafika emaphethelweni mhlazi lishumi lathoba minembili nyakenye. Lo mncintiswano kawuzange ube khona ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise inhlelo zemidlalo emhlabeni jikelele. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa kuphuma imbiko ephikisanayo phakathi kwamapholisa logatsha lwezempilakahle nge-COVID-19 lockdown yakoBulawayo, abantu bakhuthazwa ukuzivikela ngazo zonke izikhathi. Abogatsha lwezemfundo bathi abadinga ukuba lezithupha yilabo abangasekho esikolo, hathi bonke abazaloba imhloliso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. NguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.